vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SASTI nemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza neruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wesangano reNango Southern Region amai Lucia Masekesa vati mutemo uri kuuya wemopa hauna kumbosiyana newaya wapo weposa, uye unombunyikidza kodzo dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndoona sokuti hapana chaukasiyana newakare. Posa nemopa yacho zvakangofanana, nokuti tiri kuenda tisina apply, hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kuona sokuti zvakangofanana kuchinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchingova umwe chete. Zvinokanganisa basa semasangano akazvimirira, nokuti tinofanira vane rusununguko rwokuinda kunoita basa takasununguka, nokuti isusu hatina kwatakamirira kwatakarerekera. Tirikushandira vanhu kuti vazive uye kutekeshedza ruzivo rwemuno munyika zvakasununguka.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzoswa nemutemo wemopa. Nhengo yesangano remasungo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa nazve vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzo dzevanhu seposa, vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Ndiso kuona kwangu hangu somunhu ari musimbi society muaktivisti, ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve ukatotarira masections maclose ari muposa iyoyi drafting akatoomesesa, nokuti mazopindwa purezidendi kuti vagonzi vadiploye pazonzi zvemasoja akatozouya obetserana namapurisa, asi anozouya ane zvombo zvavo, kutoreva kuti it's now a very very dangerous creature mopoi. Posa yanga ishitori iri nani, iyi haina kutombomira zvakanaka iyi, zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tiirambe, asi hapana chachanduka, hapana zvachose. Marestrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripira kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kodzero dzavanhu dzokutosununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Asi vamwe vange vane maonero akasiyana vachiti hurumende iri kuratidza kuvimbika kwayo nekuti yave kuita zvayakavimbisa zvekuvandudza mutemo kuti vanhu vasungunuke munyika. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musaft vavivheni masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vaziviswe zviri mumbiri idzva remopa.
Chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paflamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamendi anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zvezimbabwe pamusoro pemaintenance of peace and order bill, rinova bill riri kusvaga kuti riite repeal and replace public order and security act kana kuti posa sekujaira kwaita vanhu. Saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo mumaintenance of peace and order zvakasiyanei nezviri muposa. Niendelee mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii.
Vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya, apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri isati rapasiswa kuitwa mutemo. Kuri kutaura zvekubudiswa kwemasoko, amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi, vachiti vanga vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.